Yesu kana uchione kwanifana nenemi
vashinjiwe
mumaba senyika tifiri
atizivi
ramangwana remweya ndirangarire ndirangarire ishe Yesu kana uchione kwanifana nenemi
Shine.